manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 18, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete. Apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutarisirwa nemuvhuro unouya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukuchema mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli avakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Sezvakaitika pakutanga, mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vabayiwa nhomba yechipiri nhasi muHarare veruzhinji vachiona. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vabayiwa nhomba yechipiri pachipatara cheWeekends muHarare nhasi mangwanani. Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba iyi, vachiwenga vati hurumende yakazvipira kuzivisa veruzhinji nezvekubayiwa nhomba senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Chiremba ari kuyamura kurwisa chirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vati chinhu chakanaka chiri kuita vachiwenga kubayiwa nhomba dzose pajekerere senzira yekukurudzira vanhu munyika kuti vabayiwewo nhomba yeCOVID-19.
Ndoda kutenda zvikuru vanhu vakaona majekiseni ekutanga. Vakaratidza leadership yakaisonaka. Vakaona kuna minister wedu VP Chiwenga nemama directors emuministry vakaita leadership yekuratidza kuti jekiseni riri safe, ngatitorei jekiseni. Tikuvatenda zvikuru vanhu vari kutikurudzira isu vaya vasina kuwana majekiseni kuti vawane jekiseni rechipiri. Nemajekiseni ekutanga.
Dr. Mudzengerere vati zvakakosha kubayiwa nhomba yechipiri sezvo jekiseni rekutanga risina kukwana mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
Vanhu vakawana jekiseni rekutanga reCOVID-19 tinovakurudzira kuti vawane jekiseni rechipiri. Izvi zvakakosha nokuti jekiseni rekutanga rinovhundusa immune system yogadzira maantibodies anouraya COVID. Asi maantibodies anogadzirwa mashoma shoma because ijekiseni 1. Pajekiseni rechipiri miri inobva yanyatsogadzira maantibody akawanda. Toona kuti munhu wacho anenge ane coverage yeCOVID yenguva yakareba. Ndosaka tiri kukurudzira vaya vakabayiwa kekutanga kuti vaende for the second jab.
Dr. Mudzengerere vati munhu anogona kubayiwa nhomba yepiri pane imwe nzvimbo yakasiyana nenzvimbo yaakambobayiwa kekutanga kunyange hazvo zvisiri kukurudzirwa.
Kana munhu akawana jekiseni rekutanga semuenzaniso muno muchinoi anokwanisa kuriwana kumwe kuno. Zvakakosha ndezvekuti anocommunicate nevanhu vakamupa jekiseni rekutanga ivavo vocommunicata information yake kukliniki o chipatara chiri padhuze kwanenge ari kuti awane jekiseni rechipiri. Izvi hatinyanyi zvikurudzira nokuti mishonga painouya majekiseni paanouya anenge akwanirana jekiseni rekutanga nejekiseni rechipiri.
Mumwe akambobayiwa nhomba yekutanga vakuda kwashe kokanai vati havana zvakaipa zvavakanzwa pavakabayiwa nhomba yekutanga mwedzi wapera nokudaro vakagadzirira kubayiwa nhomba yechipiri.
Ndakati kubva zvandakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID handina side effects randakati ndakanzwa rinoratidza kuti ndikubata mushonga hausi kuwirana neni kana kuti hausi kuita. Handina chandati ndaona zvinhu zvinoratidza kudaro. Ndakamirira kuti ndibayiwe dhosi yechipiri saka muchidembo ndingangoti ndakatomirira.
Kunyange pasi kusina kuziviswa uwandu wevanhu vabaiwa nhombe yechipiri nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhombe yekutanga vave zviuru mazana matatu nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nevanomwe, kana kuti 39,607. Zvichakadaro, mune imwe nyaya ine chekuita nechirwere checovid-19, vanhu vana vanosanganisira mudzimai ane mwana ane mwedzi mitatu yekuberekwa vanyimwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekupa magwaro emanyepo ekuti munhu haana covid-19 iye asina kuongororwa. Mutongi wedare muchinhoi amai Gladimore Mushowe vati nekuda kwekuti mhosva iri kupomerwa vana ava ine chekuita nechirwere chanetsa pasi rose, vaona zvakakodzera kuti vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo paine mukana wekuti vanogona kutiza, sezvo mhosva yavari kupomerwa yakakura zvekuti vakabatwa nemhosva vanopuhwa mutongo wekugara muchirongo kwemakore akawanda. Vanhu ava vanoti kudzai Chishaya, Gumisai Chirodza, Nelson Mashanga nawedzerai Manyere vanzi vadzoke kudare muswa 1 kubvumbi apo pachatongwa mhosva yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nhengo dzedare reSenate nereNational Assembly pamwe nenyanzvi munyaya dzekugadzirwa kwemishonga nhasi vaparura chirongwa chitsva cheZimbabwe Parliamentary Pharmaceutical Caucus ZPPC nedonzvo rekuona kuti mishonga inoshandiswa munyika mizhinji yacho yagadzirwa uye ichitengeswa nemari isingaomerewe ruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Muumiririri weZANPF muchivi North mudare reNational Assembly vaMathias Tongofa, avo vakafanobata chigaro chasachigaro weZPPC, vati kushomeka kwemishonga munyika nemitengo yayo yakakwira ndizvo zvapa kuti vaumbe ZPPC. VaTongofa, avo vanove nyanzvi munyaya dzemishonga, vati zvinoshungurudza kuti munyika muna mikana yakawanda yekuti vanenge vadzidzira zvekugadzira mishonga vavhure makambani ekugadzira mishonga. VaTongofa vati izvi zvinogona kuchinja kana vanoomba mutemo vakashanda vakabatana nenyanzvi munyaya dzemishonga.
Mishonga iri kudhura, imwe mishonga haisi kutombowanikwa mune mafamasi kana magovernment institutions. Tiri kuimporta almost over 70% yemadrugs atoda ekushandisa muno muZimbabwe anobva kunze kwenyika. Tichiona izvozvo toona kuti zvakakodzera kuti muno muZimbabwe tine mukana mafamasist edu ari kubuda pamauniversities yegore negore. Vazhinji vacho mukaona vari kungovhura maretail pharmacies mumakona mumakona, iri nyaya yokuti vawane mabasa okushanda. But tinoona kuti pachishayiwa mukana wokuti vaite kuvhura mahouseo nemamanufacturing companies anoita kuti tive tinozviitira mishonga yedu muno muZimbabwe.
VaTongofa vatiwo chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose chakavadzidzisawo zvakakoshera kuwanikwa kwemishonga nezvekushandisa zvakasiyana-siyana muzvipatara. VaTongofa vati nyika dzine mari ndidzo dzinonyanyogadzira mishonga, uye nguva zhinji nyika idzi dzinogadzira mishonga yezvirwere zvinowanzobata vanhu vakapfuma, mishonga yacho ichitengeswawo nemari yepamusoro. Vati zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirewo mishonga yevanhu vasina mari kuitira kuti igare ichiwanikwa. VaTongofa vati zvange zvakanakawo chose kuti panguva ino yeCovid-19 Zimbabwe kuburikidza nenyanzvi dziri munyika ingadai iri kugadzirawo nhomba yekushandisa munyika pamwe nekutengesera dzimwe nyika.
Kuna COVID-19 yakatidzidzisa zvakawanda maererano nenyaya yekuti tange tichikwanisa kuzvigadzirira vaccine redu. Ratogonawo kuona kuti tagadzira vaccine redu iri, maclinical trials edu anoitiwa muvanhu varichashanda imomo. Zvinova zvakasiyana nekuti maclinical trials anoitiwa kuChina kana kuti anoitiwa kuUnited States kana kuIndia, tinozoshanda muvanhu vari muZimbabwe. Which there's nothing wrong, but zvinongonakidza kuti tive neredu kana tikakwanisa kuisa musoro pamwe chete.
Mudzidzisi munyaya dzekugadzirwa kwemishonga paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charles Maponga vati shuviro yenyanzvi munyaya dzemishonga kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvemishonga inoshandiswa nekudiwa munyika iwanikwe muzvipatara zvehurumende. Vatiwo zvakakosha kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvezvinhu zvinoshandiswa kugadzira mishonga zvinge zvichiwanikwa munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzemishonga vaonius kondo vatiwo idanho guru rakakosha kana kugadzirwa kwemishonga kukaitwa munyika.
Mishonga yedu muZimbabwe ndicho chinhu chihombe chaizvo chaizvo chatinofanira kukurudzira. Saka hurumende nyayavo yakanaka, ine kodzero, inotofanira kutoti tirime zvinhu zvinogadziriswa mishonga.
Vachiparura zviri pamutemo chirongwa ichi, mutauriri wedare reNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, varumbidza ZPPC, vakakurudzira kuti chirongwa ichi chienderere mberi, kunyange vatanga chirongwa ichi vakazenge vasisina zvigaro mudare reNational Assembly neSenate. Kunze kwavatongofa, dzimwe nhengo dzeZPPC dzinosanganisira vamaponga, nhengo yeZANPF mudare National Assembly vaDalton Dweni, vatungamiriri nevaimbova vatungamiriri vePharmaceutical Society of Zimbabwe pamwe nevePharmaceutical Chemical Distributors Private Limited. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Miriri weTanzania muZimbabwe Professor Emmanuel Mbena vanoti nyika yavo yarasikirwa zvikuru nekushaya kwemutungamiri wenyika yavo vaJohn Magufuli. Asi paita muonero vakasiyana muZimbabwe, vamwe vachiti mushakabvu angave kudzvinyirira vanhu, asi vamwe vachiti vanga vari mutungamiri aive negwara rakanaka pakusimudzira upfumi hwenyika yake nekurwisa uori. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vambena vaudza Studio 7 kuti vaMagufuli avo vange vave nemakore makumi matanhatu nerimwe kuzvarwa vakashaya nezuro mushure mokurwara nemoyo, munhu aida nyika yake uye achitungamira mabasa ebudiriro, zvekuti Tanzania yarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo. Vati nhasi vawana mashoko enyaradzo kubva kubazi reZimbabwe rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakuru vakuru vehurumende, vamiriri vedzimwe nyika muZimbabwe nemasangano akasiyana-siyana. Vatiwo mangwana vachavhura gwaro rekuti vanhu vanobata maoko kana kuti Book of Condolences pamuzinda weTanzania muHarare, asi vati vanhu vanofanira kuenda vari vashoma pachitevedzwa zviga zveWorld Health Organization nebazi reutano muZimbabwe zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo hurumende yeTanzania yakazivisa kuti vaMagufuli vakashaya nechirwere chemoyo, vanhu vakawanda vanofungidzira kuti vakafa neCOVID-19. Vambena vaudza Studio 7 kuti kunyange vaMagufuli vaenda, havaoni hurumende yeTanzania ichitsauka pane zvavaita, nekuti matano ese avaitora vaimaita nevamwe vavo muhurumende.
The style that President Magufuli was using was very much a collective style. He may have been the leader, the captain, but he was not a long ranger. He was not all by himself. So I don't see why we can expect a very radically different approach to how he was doing. We will need to witness when the new leadership takes over. But my gut feeling is because the decisions were collective, cabinet and all that, I don't expect to have a different, radically different route.
VaMagufuli vanga vasingashande vega, vongu ndivo vaitungamira, asi vaishanda nevamwe. Saka handioni chikonzero chokuti nditarisire shanduko yakanyanya kubva pane zvavaita. Hongu takamirira kuona kubva kumutungamiri mutsva, asi maonero angu ndeyekuti zvinhu zvicharamba zvakadaro nekuti vaMagufuli vaita zvisungo zvedare remakuru.
Mumashoko avo padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vanochema nemhuri yeTanzania neAfrica nekushaya kwavaMagufuli. Mushandi mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru sezvo ZANUPF nebato riri kutonga kuTanzania rechama chamapinduzi zviine ukama hwakadzama.
Naizvozvo kana takatarisa vaMagufuli tinonzwa kuwadziwa. Munhu anga ari shamwari yeZimbabwe, munhu aimira panyaya dzimechekuita neZimbabwe neSADC neAfrica as a whole vakataura ivo mashoko avo pamusangano weUnited Nations General Assembly waitwa kupedzisira muna September gunyana wegore rapera kuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe ingadai zvabviswa nokuti hazvina maturo uye hazvipatemo.
Vakafanwa kubata chigaro chemutauri weMDCT vaWitness Dube vati obato ravo rinochema neTanzania nekuvarangarira panyaya dzekurwisa uori.
Tinovarangarira chose nekuratidza utungamiri kwavakamboita pavaizama kuti hurumende yavo isashandisa mari yakawanda pakufamba kwemakurukuta ehurumende kumhiri vachizoshandisa mari iyoyo kuunza pundutso munyaya dzeutsanana nemuzvipatara zvehurumende.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vashora mufi nemabatiro avakaita denda reCOVID-19.
Saka vanhu vasorina hanya neupenyu hwevanhu. Saka ndo kwatinonga tichiti kuita zvinhu zvisingafaniri kuti zviitike zvinozopisira zvaisa vanhu munjodzi kusanganisira navo vacho vanobva vapindawo munjodzi yekubatwa nezvirwere.
Hurumende yekuTanzania yatara masvondo maviri ekuchema vaMagufuli uye mutevedzeri wavo Amai Samia Suluhu Hassan vanotarisirwa kugadzwa kuti vatore chinzvimbo chavaMagufuli kusvika pasarudzo dzinotevera muna 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kunyanga hazvo vaMagufuli vaizivikanwa nekurwisa uori, kutya Mwari uye kugadzira zvivakwa zvenyika yavo, vamwe vanopikisa vanoti vaimbonyikidza kodzero dzavo uye nyaya yavo yekuramba kutambira nzira dziri kukurudzirwa neWorld Health Organization mukurwisa COVID-19 inogona kuisa nyika iyi munjodzi. Vamwe mubato riri kutonga reZANU-PF vanoti matongero avo ainge akafanana zvikuru nebato iri panyaya yekurwisa uori. Asi vamwe vanoti ZANU-PF ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu uye nengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Zvinhu zvinobata zvikuru pakuti tinotyidzana zvakanyanya nenyika iyoyo. Tinochema zvakanyanya nevanhu vekuTanzania kuti aiwa zuva rainge ranasi muTanzania nerufu rwemunhu mukuru akadai. Munhu anga achibata utungamiri hwenyika yeTanzania nenzira dzanga dzichitaridza kuti Tanzania iri kuenda kumberi tichitarisawo zvakare maissues akafanana necorruption akanga achitariswa zvakanyanyisa muTanzania paine servant leadership yanga ichibva kuutungamiri veTanzania. Tinova zvinhu zvatanga tichidzidza isu muno muZimbabwe through the new dispensation iri kutonga musangano weZANU-PF. Ideologically tiri vanhu vamwe chete nevanhu vekuTanzania kubva patafunga kuzvimiririra tichida kurwa kuti tiwane kuzvitonga kuzere munyika yeZimbabwe.
VaMaguhu.
Ini ndinoti vaMagufuli mutungamiri watingati anga aine madivi maviri. Rekutanga nderekuti munhu anga aine udzvinyiriri mukutonga kwavo, especially ndikati makore maviri matatu apfuura vanga vakuzikanwa nenyaya yekumbunyikidza zvikuru sei mapato anopikisa. Asi handitenderani nevaDzikiti kana vachiti vaMagufuli vakafanana neZANU-PF ideology yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvematongerwo enyika nemaonero avanoita in the world. VaMagufuli munhu anozikanwa nenyaya yekuti zvinhu zviitike zvinobhenefita vanhu. Munhu ari Minister of Transport akagadzira migwagwa muTanzania throughout the country. Vanhu vekuTanzania vakatanga kukonekta from one point to another point. Ministry yavo muno muZimbabwe iministry inozikanwa neuri hunosemesa. Nanhasi unowu tiri kutarisa mugwagwa wakaita sewekuChirundu Bait Bridge haupere mugwagwa iwowo nekuti mari inoiswa muhomwe yakawanda kudarika mari iri kuiswa pabasa. VaMagufuli vakaita basa ravo both as a minister and a president vakaramba maoko avo akachena. Mumwe wevatungamiri vashoma shoma, in fact handizive mumwe mutungamiri muAfrica akawana simba rekutonga nyika akatonga asina chipomero kana chimwe chete cheuori. Chechipini tinoona zvekare kuti vaMagufuli vakatanga kubhadharisa muripo find kumakambani emining anga achiba maminerals ekuTanzania vachienda navo kunyika dzavo, makambani ekunana Canada akaita sana Barrick Gold vakabvisiswa mari inoita 300 million yekuti manga muchibira Tanzania. Mari idzodzo havana kutyorera muhomwe dzavo sezvatiri kuona zvekuitwa nevamwe muno, asi vakamutsiridza airline yeTanzania vakatenga ndege itsva.
Pindura itinzwe vadzikiti.
Zvakanga zvitaurwa zvose nawo maguhu izvi, tinoti pachirungu isi speculative politics and sensationalization of issues. Kana vari pachokwadi vanoona kuti migwagwa iri kugadzirwa Zimbabwe yose, ende migwagwa iri kugadzirwa kubva kuvamugwagwa wekumasvingo iye mugwagwa wekuchirundu nemigwagwa yakagadzirwa zvakaisvonaka kwazvo inda kuburuwayo neninda mutare, kwese kune madande mutande enzira dzekuti dzinge dzichibata mamwe mabhodha unachifamba zvakanaka. Iye vakanga vajara kava maguhu kuti rodhi dzimigwagwa inogadzirwa nemakambani anenge aine vanhu varungu vanenge vachibva kutira naBritain naGermany naItaly uko. Aiwa vamaguhu tida kukuzivisai kuti taanawo vanhu vatema vaane njere neEurope hwakadzama zvokukwanisa kunguva dzigadzira nzira dzedu muno muZimbabwe. Ideologically takafanana zvakanyanya nemusangano wechama chamapinduzi.
Zvizhinji zvatakatarisira zviri kuitwa nehurumende maererano nokugadzirisa upfumi hwenyika haugadziriki nemazuva mairi kana mazuva matatu, kunyanya-nyanya kana takatariswa takabopwa muhuro nechinhu chinonzi sanction.
Kanda iri kupedzisira vamaguhu.
Hatisi kuramba kuti vanhu vemuno vatema vanofanira kuti vapiwe mabasa, asi tiri kuti vanhu ngavapiwe mabasa avanokwanisa kuita. Tichitarisawo zvekare vamagufuri, munhu uya aisemeswa nehuri paakapinda mukutonga akasunga even macabinet ministers vakadzingwa mabasa. Asi muZimbabwe tiri kuona ari kunzi macartels.
Nhengo yezano PF vaGilbert Dzikiti vari parunhare kwaMutare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete, apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutariswa nemuvhuro unouya. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, pamwe nemamwe madiki ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo dzisina mari dzekufambisa pamwe nekubhadharirawo vana vadzo kuzvikoro. Sangano reATUZ rakatozivisa hurumende kuti nhengo dzaro dziri kuratidzira nemuvhuro unouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti mari dzatambirwa nevarairidzi nhasi dziri pakati pezviuru gumi nezvina nezviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora emunyika hadzikwani kuti varairidzi vadzokere kumabasa. Asi mukuru werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Dr. Sifiso Ndlovu, vakaudza Studio 7 nezuro kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzidzokere kumabasa vachipaunguva kunhaurirano dzeNational Joint Negotiating Council dziri kuitwa panguva imwe chete, vachipawo hurumende mazuva gumi nemana ekuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi. Asi Dr. Zhou vanoti nhengo dzavo dzichazivisa hurumende mangwana nezveurongwa hwekusadzokera kumabasa nemuvhuro.
Hapana chachinja. Chatonetsa ndechokuti varairidzi vatambira mari seyavakangotambira mwedzi wapfuura. Mari inobva apa 14,000 kusvika 19,500. Mari haikwanisi kuti bhadhare fees muzvikoro zvakachipa inoita 26,800. Kana kuti itengere mhuri chokudya, kutenga mayunifomu, kukwanisa kubhadhara marenti nokuzowana mari yokuti munhu akwanise kunge achifamba kuenda kuchikoro kwake kunodzidzisa vana vavamwe vake vari kumba. Saka hazvikwanisi kunge zvichipa kuti varairidzi vave capacitated vaende kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vavo vari kudzimba.
Asika vajo, tiri kunzwa kuti kune nhaurirano dzemihoro dziri kutoitwa pasi peNational Joint Negotiating Council. Hamukwanisi here kudzipa mukana nhaurirano idzodzo?
Mari yacho ndiyo yandataura ka. Hatikwanisi isu, hatisi maprofita kuti mari ingakwanisa kumultiplyika. Tati mari inobva pa 14,000 kubva pa 19,000. Chikoro chakachipa chekusekondari chinoita 26,500. Mari haikwanisi kuti murairidzi chaiye chaiye une mwana akwanise kuti azokere kubasa achisiya mwana wakare kumba. Saka ndopatoda kuti titaurirane, kana tichitaurirana kuti vana vavarairidza vachabhadhari mafizi zvingava nani, pane kungoti dzokere kuchikoro kunotichava navo vangu vako vakagara kumba. Saka hazvikwanisiki kwete kuti varairidzi vari kudzokera kubasa. Varairidzi vanoda kudzokera kubasa nokuti murairidzi wese anofara kana achidzokera kubasa achidzidzisa vana vanozoti mune ramangwana kunozosangana navo vachindimwe manga muri murairidzi wangu. Asi hazvichokwanisiki zvakona ng'anga murako achida.
Mazivisa here hurumende pamumire kuitirawo kuti varairidzi venyu vasazoonekwa sekunge vari kuramba kuenda kumabasa?
Hurumende inoziviswa mangwana pachange varairidzi vabata mari dzacho idzodzo tichaita musangano wechimbi chimbi weUnited Front wokuzivisa hurumende kuti ndo zvataurwa navarairidzi.
Zvii zvimwe zvamuri kuda kunze kwenyaya yekuti mari haisi kukwana?
Chimwe chinongodiwa kutaurirana. Zvinhu zvese zvinosovhwa nenhaurirano. Dambudziko rinoita hurumende ndokuti nguva dzakawanda vanenge vasingadi kutaurirana. Panepoda kuvhura zvikoro vataura ndo vanenge vatara ndopavanozotaridza sokuti ndopavada kuita nhaurirano.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo rinoreziwo pamusoro pemamwe masangano ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa. Asi izvi hazvisi kuzokanganisa kuvhurwa kwezvikoro nemuvhuro.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union vari kutiwo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa. Tiri kuzviona zvedu mumasocial media umo. Asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro, tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuZimbabwe. Zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yeZimbabwe.
Ko zvichemo zvavo zvavari kutaura muri kuzvibata sei?
Isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa, zvimwe takatogadzirisa, zvimwe zvitori mumaplans edu. Saka tinenge tichingokurudzirawo kuti vauya havo kuzodzidzisa musi weMande vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo. Tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Yapera ragaiti ngotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vatanga kubayiwa nhasi nhomba yechipiri munyika zvichitevera kupinda munyika kwenhomba zviuru mazana mana nemusi wechipiri. Masangano evarairidzi ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti nhengo dzavo dzodzokera here kumabasa kana kuti kwete, apo chikamu chepiri chekuvhurwa kwezvikoro chiri kutarisirwa nemuvhuro unouya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukuchema mutungamiri wetanzania vajohn magufuli avo vakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 atvoanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngolwesine mhlaka 18 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yokuqala abazange bebe lezinyalo esikuthi ngama-side effect. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo, kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba.
Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zivuliwe. Uhulumende khona kukhulume kathesi ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelele ukuthi ngakathesi kunje sodala sahlatshwa izikolo zingakavuli, kwenzela ukuthi zihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo.
Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi baza kuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, iWomen Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kumaviki amane edluleyo sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Umsekeli kamongameli welizwe ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ngomunye wabahlatshwe namuhla. Kubika ubathabile Masuku.
UChiwenga uhlatshwe ijekiseni yakhe yesibili esibhedlela seWilkins eHarare namhla ekuseni. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa kwakhe ijekiseni le, uChiwenga uthe uhulumende uzimisele ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 ukuze luphume luphele eZimbabwe ngokuqhuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela e-vaccine okumgceke kungakho ehlatshwe ilizwe lonke likhangele. Uqhubeke echasisa uChiwenga ukuba ijekiseni le ayilangozi ukuyisebenzisa njengalokho okubikwa ngabanye, nanku yena lokho ezihambela ngemva kokuhlatshwa yakuqala. Umongikazi Alice Ncube uthi njengamajekiseni onke okuvikela imikhuhlane leyi ilakho ukubangela izinyalo.
Sesingena ku-phase 2 kuhlelo lokuvaccinate ama-frontline workers. Esikunanzelelayo ukuthi abahlaba idosi yakuqala abazange bebe lezinyalo esikuthi ngama-side effect. Lapha sebehlaba okwesibili bese bengatshengisela izinyalo, kodwa lokhu kutsho ukuthi umzimba wabo usubumba amasosha omzimba avikela ukuba legciwane le-corona.
Embikweni okhitshwe ngabenhlanganiso yamalungelo ezempilakahle eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umabhala wale nhlanganiso uDokotela Norman Matara ulimukisa labo abahlatshwa ijekiseni le yeSinopharm ukuba lapho sebethola eyesibili balakho ukuzwa izinyalo zejekiseni le. kodwa uchaze ukuba ukutshengisela izinyalo kuyinto enhle ngoba kuchaza ukuba umzimba uyabe usuqalile ukwakha amasotsha omzimba amaningi. Uthe njalo izinyalo ezingakhangelelwa ukuqaqamba kweziqwanga, ukuchaywa likhanda, ukudinwa, ukuchisa komzimba loba uqhuqho. Ngimele Studio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uhulumende uthi usesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni le, njalo uthi ababalisi ngabanye balabo abazahlatshwa. Kubika ubathabile Masuku.
Lesi sinqumo samukelwe ngenjabulo enkulu ngababalisi besithi bekufanele bahlatshwe izikolo zingakaze zivulwe, njalo labo abakhethe ukungahlatshwa akumelanga bahlukuluzwe kumbe babandlululwe ngoba lokhu kuyisinqumo umuntu azithathela sona engabanjwa ngamandla. Unkosikazi Debra Chuma ongumbalisi uthi ngabe uhulumende uqale ngokubahlaba ijekiseni le andubana izikolo zivulwe.
Siyananzelela ukuthi le yiviki yokuqala izikolo zivuliwe. Uhulumende khona ukukhulume kathesi ukuthi lathi sesizangena ku-vaccination program. Njengababalisi besikhangelela ukuthi nga kathesi kunje so dala sahlatshwa izikolo zingakavuli, kwenzela ukuthi sihambe sivikelekile singamemethekisi umkhuhlane lo we-corona. Sibona uqondile ukuthi lathi besikhangele njengama-frontline workers sithole i-vaccination ngesikhathi.
Unobhala wenhlanganiso yababalisi Air Progressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Raymond Majongwe ukhuthaza ukuthi makungabi lombalisi ozahlukuluzwa kumbe abandlululwe ngoba ikhethe ukungahlatshwa ejekiseni le.
I think the most important point to note here is that the decision to be vaccinated or not to be vaccinated lies entirely with the individual.
Ngibona into eqhakathekileyo ukuthi isinqumo sokuhlatshwa kumbe ukungahlatshwa siya ngumuntu, kodwa kumele sitholakale sihamba ngokuphucuka kwezikhathi. Kuyabe kuqondile ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa sifuna ulwazi oluqondileyo kuqala. Okwesibili, akwenziwe obala ukuthi akekho ozahlukunyezwa kumbe ukubandlululwa ngokuthi kahlatshwanga. Okuqakathekileyo ukuthi isinqumo ngesomuntu ngokwakhe. Nga kulobufakazi obupheleleyo bokuthi ukuhlaba yikho ukuvikela abantu emkhuhlaneni, yikho esizaba lesiqiniseko sokuthi ababalisi labo bahlatshwe.
Umnumzana Themba kuye moyo omgcine sihlalo wesigaba selupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi akusoze kuncede ukuhlaba ababalisi kuchiyo abafundi.
Singabuyele emuva vele ababalisi babekhulume ngendaba yokuthi abantu batestwe, abantwana bezikolo bahlatshwe, ababalisi labo bahlatshwe, but kathesi inkulumo isebabalisini kuphela. Abantwana ke.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi olwakhe ugatsha lubona ngezemfundo hatshi okweholo lababalisi.
The Ministry of Primary and Secondary Education has the mandate of providing quality, relevant, inclusive, and equitable and wholesome education for all Zimbabweans.
Ugatsha lwezemfundo lolomlando okhipha izifundo ezilohlonzi ezigoqela wonke umuntu zingela bandlululo konke isizalwane seZimbabwe. Ezinye ingatsha zikahulumende yizo ezibona ukuba isisebenzi sikahulumende esigoqela ababalisi ukuba zinakekelwe ngokufaneleyo na.
Izikolo zivulwe ngomvulo weviki yonale lapho okuqale abafundi ababhala imihloliso lonyaka, kuthi abanye bonke abafundi bazavula ngeviki ezayo mhla ka-22 Mbimbitho. Ababalisi baqale nyakenye ukukhonona ngeholo besithi liphansi kakhulu alibeneli ukunakekela imuli zabo. Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe balobele umqhashi wabo bemazisa ukuba nxa engalungisisanga uhlupho lwabo lweholo abasoze benelise ukuya emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo. Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima utshele Studio 7 ukuba uhulumende usehlele ukukhuphula iholo lababalisi ngenyanga ezayo ekamabasa ngesilinganiso esingama-25% ekhulwini i-25%, kuthi ngenyanga kaNhlangula likhutshulwe njalo ngesilinganiso sokungama-45% ekhulwini i-45%. ugcizelele ngokuthi impumela yalabo ababhale imihloliso ngomnyaka odlulileyo ayizange ibenhle. Ngalokho uhulumende kahlosanga ukuba lalonyaka kube njalo. Uphinde wathi ababalisi akumelanga bakhalale umsebenzi, kufanele baqale baphe ithuba lokuxoxisana lomqhathi ngodaba lweholo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, iWomen Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abaphuma esikolo ngenxa yokuzithwala, yakhuthaza abazali babo ukuthi bababuyisele ezifundweni zabo. Abantwana laba abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 bavela ezigabeni ezivalisa iHornlock, iMayenzane, Makwande, iStezi, Sizeze, Lesibona njalo baleminyaka ephakathi kwelichumi lane kusiya kwelichumi lasikhombisa 14 to 17. Uhulumende uthi abantwana abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,595 bakhulelwe ngesikhathi se-lockdown, kwathi abafika phose inkulungwane ezimbili 1,774 bendiswa bebancinyane. Umqondisi walinhlanganiso unkosikazi Juliet Nkiwane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaqheliswa kwezinye izigaba.
Awu bande ngabantwana abaphambanelayo wabaphunyuka bazithwala, abanye angokungela abanikazi, okunye vela bakwazi but okunye kulokuzithwalisana bengekhaya, okunye bengomakhelwane. Sasesimangele ukuthi abantwana abaningi sebephethe abantwana, sike saba lo mhlangano labo abantwana babe ngu-55. Sasesikunanzelela-ke ukuthi sikhuluma labantwana bathi bona umnetho umama ukhanyazele kakhophareti, umama unginjondele ukuthi ngilo mntwana ugoguthi kaselamali yokumbuyisela esikolo. Uhulumende uthi abantwana umdala baze babe ku-35 years, uhulumende provide i-free education. Sasesikunanzelela ukuthi nxa bona abazali beyibosekesala ukuthi abantwana bayesikolo, ilungelo lomntwana lemfundo liyamphunyuka. Sasesibiza-ke abazali aba-affected ukuthi sisidalisele kubo ukuthi bogogo labomama lithine ngabantwana, lithi abantwana bahle bafe kumbe litheni. Sabakhonvinsa ukuthi abantwana kumele babuye besikolo, bakuzwisisa ogogo labomama. Ikusasa yabo, ikusasa yomntwana ozeleyo, nekusasa yakhe ugogo yena lo ayebakuzwisisa.
Abantwana laba abangu-55 bebephuma kuziphi isigaba basemasango?
Sikhangele abantwana labasuka eWenlock, kule Mayenzane, kule Mahwante, kule Stezi, kule Sizeze, kule Sibona. Sikhetha abantwana bangama-primary schools, ama-feeder schools, awe-Stezi secondary, nesibona secondary, ngoba izikole eseduze besingakayikhathanga. Sathi uthinte siqalisele khonapho eduze sibona ukuthi siyaphumelela, le-approach yethu iyavuma yini.
Manje abantwana laba bonke sebekhulile yini, kumbe abanye singathi licala ukuthi babe sebezithwele ngeminyaka yabo?
Abantwana laba abazithweleyo basukela ku-14 years kusiya ku-17 years, nabantwana abancinyane.
Liyakhulumisana lamapholisa yini kulabo abancane, ngoba kuzungathiwa emthethweni yi-statutory rape?
Besisadinga ukuthi sizalane labazali ukuthi siyibambe njani, sibafundise lokuthi kule-one stop center. So ngolwesithathu nxa sihlangana labo, siyahlangana labazali bonke jikelela balabantwana i-special secondary school lapho okonakalele khona laba abantwana. Kube emini sibe sesihlangana laba abantwana kulapha esikhangelele khona ukunyusa amapholisa ukuthi baze adresa abantwana ye-statutory rape. Kodwa ukhona omunye umzali okwavela kwathi kusenzakala umntwana weku-grade 6, hhayi lo wahle wasi-approacha, wasilanda, wasicasisela ngokumntwana wengamo-rape.
Lo ngunkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukubhubha kobe ngumongameli weTanzania umnumzana John Magufuli ayisikho kulahlekelwa kukaZulu walelo lizwe kuphela kodwa ikulahlekelwa kwabantu abanengi abagoqela abeZimbabwe. UMagufuli ubhubhele kwesinye isibhedlela eDar es Salaam izolo njalo ubikwa ethethwe ngomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uMavis Gama.
Umbiko wokubhubha kukaMagufuli waziswe ngumsekeli wakhe unkosikazi Samia Suluhu. Yena usekhangelelwe ukuthatha intambo zobukhokheli ukuba ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso walelo lizwe. Njalo uba ngowesifazane oqala ukuphatha leso sikhundla embalini yalelo lizwe. Emazwini akhe enduduzo awethulele abemuli yakoMagufuli loZulu weTanzania awethule enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter, uMongameli Mnangagwa uthi isizwe seAfrika silahlekelwe kakhulu ngalemva kaMagufuli owayesaziwa njalo ngelokuthi the bulldozer. Umkhokeli wenhlanganiso yephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso ye hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi kuyikulahlekelwa kakhulu ngumuntu owayelwisana lemisebenzi yenkohlakalo njalo ekhokhela kwezokuqhuba kuhle umsebenzi igood governance.
Kuqakathekile ukuthi sizimisele ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi nalowo kade evele ewumela, ikakhulu uma sesikhangele indaba zokuthi umsebenzi wabantu uphathwe ngendlela eqondileyo i-governance, njalo ekulwiseni i-corruption in Tanzania and across Africa. He was such a man. Ngalesi sikhathi sithi lala ngokuthula, qhawe lamaqhawe, rest in peace our icon.
Kuthi enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uchaze uMagufuli njengenkokheli eyayahlukile kwezinye ezikumazwe akuzwekazi le-Afrika.
Silusizi ebantwini beTanzania, silusizi njalo e-Afrika ngokulahlekelwa ngumkhokheli ubaba uMagufuli ngesikhathi esinzima kangaka. Obe nguye obesekhangelelwe ukuthi sebeqalisa impilo entsha yenkokheli ye-Afrika, impilo entsha eletha idemokrasi, ukumbuso okhululekileyo, konke lokhu sokutshabalele.
UMancitshana uthi ukubhubha kukaMagufuli kuza ngesikhathi ubesalo msebenzi omkhulu obekumele awenze.
Kodwa njengoba besitsho, isitsha esihle kasidleli. Usehambile umuntu obenguthenjiwe, endithemba ukuthi labo abaseleyo kulokulutshwana abakufundileyo abaza kufaka nabo emazweni abo i-Afrika yikho ukuthi iphakame ukubona umthetho ulandelwa. Kodwa noma kunjalo bayatsho njalo ukuthi hayi akusoka lingela sici, kukhona nje kuphambanisa, kukhona layo kumkhuleleyo, laba abaseleyo kumele basukumise balungisise lapho la ayehluleke khona. I-Afrika ngokwezinjalo ngithemba ukuthi indubo zethu zonke lezi ziyaphela.
Ummeli weTanzania kuleli uProfessor Emmanuel Mbena uthi balahlekelwe njengelizwe. Wengeza esithi iyaqhubeka imibiko yamazwi okukhalela uMagufuli isiza emahofisini yakhe kuleli evelela kunhlangothi ezehlukeneyo ezivalisela olwezombusazwe lezinye. Umbena uthi akaboni kusiba lenguquko kulokho akade kulandelwa lelizwe lakhe lakade bekholelwa kikho, kakhulukazi kundaba zenhlelo eziphathelane lobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namuhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ekumelaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Akwaziwa ukuba unkosikazi Samia Suluhu Hassan
obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli kwelethu Tanzania uzaxoxwa nini ukuba angene esikhundleni esithiwe ngumoyi uJohn Magufuli okuthiwa ubulewe yisifo senhliziyo. Obele eleTanzania kule Melika uMnumzana Wilson Masilingi utshele umsakazi weVoice of America ukuba akukakhulunywa ngokugcotshwa kukamongameli omutsha ngoba basakhalela umgeni kamoyi uMagufuli. Elerussia lithobelane lile Melika kulandela amazwi kamongameli Joseph Biden athi kungumbulali umkhokheli wakwelerussia uMnumzana Vladimir Putin. Lokhu kuzondise uPutin osecele omele ilizwe lakhe eMelika ukuba abuyele eMoscow. Kusenjalo uBiden uthi abadabuka kuzwekazi leCentral America akumelanga babuye kule Melika njengalokhu abakwenzayo okwamanje. Kulabantu abaningi ikakhulu abantwana abazama ukungena kule Melika besebenzisa umngcele wakwele Melika lele Mexico. Inhlanganiso ezizimeleyo sezinika ukudla inyamazana ezigugela izilwane obhejane impisi lezinye ezazifuywa nguMnumzana Blaise Compaoré wayengumongameli wakwele Burkina Faso. UCompaoré owabalekela umvukela ngomnyaka ka-2014 wayelungise indawo lapho ayebuka khona inyamazana lezi.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Udaba lokubhubha kobe ngumongameli weTanzania uMnumzana John Magufuli lusemilonyeni yabanengi eZimbabwe lasemazweni atshiyeneyo. Abanye bemsola besithi ube ngumbusi omubi kodwa abanye bembuka. Lanxa uhulumende esithi uMagufuli uthethwe yisifo senhliziyo, abaningi eTanzania bathi ubulawe yiCOVID-19. Abamthandayo bathi ulethe intuthuko elizweni lakhe njalo ubesaziwa ngokulwisana lenkohlakalo. Kodwa abamsolayo bathi uMagufuli ube nguntando kayiphikiswa ngoba uhulumende wakhe ubehlala ebopha abamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela abacubungula ezombusazwe uMnumzana Tifa Dube loMnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Engikukhumbulayo ngaye odakukuhle ngaye yikuthi wareducer i-government expenditure, wakhatha izimota inkokheli ezisebenzisa especially lezi ezidla amafutha kakhulu, wathi inkokheli zabantu akufuzanga zisebenzise imota ezinkulu. Okube lusizi ukuthi esesiyadlula emhlabeni ngomkhuhlane lo okhona we-COVID usuke wawenza waba yinto nje efake abantu baseTanzania engozini ngoba ubengakuvumi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, ubengakuvumi ukuthi kufuze ukuthi yele ngendlela as advisor yiwo inkolo yasuka yamkhulela ecine ifaka abantu kunye lempilo yakhe engozini.
Baba Dube, ube ngumbusi onjani uMagufuli kuwe?
Mina uMagufuli ngendlela engimbola ngakhona baba uNkomo, ngiyazi ukuthi banengi ababesisho ukuthi bayamzonda ngendlela yokuthi mhlambe ube lempawu ze-detectorship noma ezokuba ngontando kaphikiso ezingavumi ukutshelwa. Kodwa ke nxa kulo muntu noma ngithi umongameli ole-detectorship kodwa ozimisele ukuvusa ilizwe ngendlela uMagufuli wafika ngakhona kulelani ilizwe embusweni wavusa ilizwe lakhe, ngibona ngathi i-detectorship yakho niyaba ingcono kakhulu kulokuthi mhlambe kube ngumuntu ofika nje kungabi khona into ayenza zayo. Kodwa wafika ilizwe lakhe lelana waliphakamisa, iTanzania wayiphakamisa yabe sezingeni elihle kakhulu ngendlela esesiyibona iyiyo ngakhona namhlanje. Wafika waquma ezinye izinto ezifana lokuthi ama-traveling allowances, ezinye izinto ezazingela msebenzi. Ingakho-ke sabona iTanzania indlondlobala ngesikhathi esifitshane.
Uyakhuluma lapho uDube Fuzwayo uthi ungcono kakhulu umbuso ukantando kayiphikiswa othuthukisa ilizwe kulalo obulala ilizwe kungelantuthuko ekhona.
Intuthuko ihambisana le democracy. Akula lizwe elizaphumelela nge-dictatorship vele ungakhangela impi zenkululeko. Abantu uma sebengasela kululeko sebe anti-dictatorship bakukholisa njani i-development leyo. I-development le freedom kuhambisana ndawonye. Asingaphambanisini sithi kwangonanti bafuni i-development. Abantu beZimbabwe ngesikhathi sikaSmith bekule development kodwa bahamba bahlala egangeni ngoba bayefuna i-freedom. iSouth Africa ibiphumelela ngesikhathi se-apartheid kodwa ngenxa yokuthi babefuna i-freedom abantu igazi lachitheke lama-Africans ngenxa yokuthi lachitheke ukuthi bathole inkululeko. So mbona ngazathi we can't trade for it is trade development nge-freedom. Akuhambe ndawonye ama-dictators kafunakali simple.
Nanso Dube.
Ngiyamuzwa babuNkomo ufuzwayo iphuzu lakhe alibekayo. Ngiyalivuma sibili kuliqiniso lokho. Kodwa ke nxa ngingamnika umzekeliso phose ngithi asifanise lelizwe eleLibya. Ilizwe leLibya nxa singakhangela indlela uGaddafi wayephethe ngakhona ilizwe leliyana, abaningi babembiza ngokuthi uyidetector ungumcindezeli. Kodwa ke abantu beLibya babelamanzi, abantu beLibya babephila elizweni labo. Kukati nxa sesikhangela kathesi kwathi kusuka laphana kwase kuthiwa ilizwe leLibya liyalungiswa. Kodwa nxa sesikhangela ngilakathi abantu beLibya sebafela ezindleleni bezama ukuthi bayedinga impilo phande kwamazwe. Kungakho abantu baseTanzania kade bebulawa besifa ngemikhuhlane kunkathi izibhedlela zikhona ezingabe lapha. Phoke ngithi ngiqathanisela lokho ukuze ubabufuzayo akuzwisise ukuthi engikuchoyo ngikhuluma ngayiphi indlela. Kodwa ke eqinisweni ukuncindezelwa kwabantu akukaze kwabe into enhle. Kodwa ke ekubuseni kwabantu awusoze ubajabulise bonke abantu ngokufanayo.
Fuzwayo ukukhona yini iZimbabwe engakufunda kumbali kaMagufuli?
Ngakhangela uMagufuli khona okwabadabe kuzama lapha wakubuya la eTanzania ukuthi lizwe kufuze ukuthi lihlanzeke yi-led in the front and genuinely led. Unlike kithi lapho ukuthi vele yabongazwisisi lokuthi kwenzakalani, he was able ukuthi ethi mobilize abantu beTanzania on certain issues.
Akuyiphethe Dube, kukhona na esingakufunda njengelizwe?
Njengelizwe leZimbabwe babuNkomo ukuthi okuqhakathekileyo kakhulu njalo okuvusa ilizwe ayisibo bantu kuphela abantu njengoba beyizizalwane zelizwe kuphela kodwa ke ubukhokheli nxa kuyibo obugqugquzelayo ukuthi abantu abasukumele phezulu njalo abantu abayenze izinto ngeqiniso baphume kwezindawo ze-corruption yindlela engiyenza ukuthi abantu bayenelise ukuthi bavuse ilizwe labo ngendlela efaneleyo njalo lobukhokheli abugqugquzela abantu njalo buzame ukuthi dinge indlela zokuthi izimali zingatholakala kanjani ikakhulukazi thina njengelizwe leZimbabwe ilizwe elizize kakhulu entweni zokulima inizwe lefa ukuthi ngabe uthi mhlambe kulendlela yokutraina ama farmers ukuthi ba operate ama commercial farms ngendlela elobungcishi phakathi etshengisela ukuthi bayazi into abayenzayo yizo izinto ezingenza ukuthi ilizwe lethu livuke libe lilizwe elisezingeni elihle njalo izinga esazi ukuthi lizokondla abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus sebeqalile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili. Uhulumende sesungule ihlandla lesibili lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 esithi ababalisi baza kuba ngabanye balabo abazahlatshwa. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, iWomen Development Trust of Zimbabwe, ithi iqhube umhlangano labantwana abalakho ukuphambaniseka ezifundweni ngenxa yokuzithwala. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.